Manerako na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera kukadzi 8/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGood South mudare reparamende vakupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitibro. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muZANU PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGood South muparamende uye vari mukokeri weZANU PF mudaro iri vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitibro. Vato garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Tabata vato garepi kuti tinzwe pavamire.
Ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decision yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitibiro ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru repolitibiro vavanozoti vanyori vecentral committee vanonzi politibiro ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa ndingasarudzwa kuita memba yepolitibiro.
Imi makanga muri mumusangano wepolitibiro wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa, asi imi pachenyu senhengo yeZANU PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitibiro?
Handizi kuti ndakambomiswa basa here because a member of the central committee kuhauchisiri politibiro memba hazvirevi kuti wasaspindwa. Ipozisheni yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitibiro today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vaveni. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchambomira, haungatinini nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the politburo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vato garepi?
Hapana chapano zvinochinja nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndiri mono kuti ZANU-PF inoda kuti ndive MP. Ndiri chief whip weZANU-PF. Ndinoita chief whip chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chief whip.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGood South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichiroga kuva munyori wevechidiki kuti ndakaraona uvengo pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano ine yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita saka handina kumboona paine pfungwa inoratidza kuti pane zvimwe zviri kumberi zvandisingaoni
kune vamwe vatogara pi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF munoti kudii nemashoko iwaya
hakuna zvakadaro muZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni uye pese pakaitika kana anga amadambudziko anoitwa namayuti kana uchifudza mayuti uri kufudza zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya
nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazonge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF
iyo yava kuda vaSimon Kayamoyo ndiwo mutauri weZANU-PF enda ndichiri nemutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzavevechidiki munyaya iyoyo iko zvino zvaakuda comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti musangano misangano haisi iti migicheteka misangano haisi unaisiridi kana deiwei tiri collective
mumiriri wegutu south muparamende uye vari mukokeri weZANU-PF mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwagutu kumasvingo tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe network for social justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muZANU-PF
tiri kuitira nekukatyamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muZANU-PF tinoona kuti izvo hakasi kekutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kutizvo vari kuita zvecorruption tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sana Albert Mpofu norangarira kuti vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati akaita committee yekuti kuongororwa yekuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobodzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo yekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo takatomboona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sana Albert Mpofu hatitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira hatisi kurepresenta mayouth ebato asi takati tatyamadza ndechokuti vabvako kuti takazvimirira vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana tagwirere sakunda vakaita sana veGMB vana tafadzwa musarara nana vegreen fuel ava takaona kuti ZANU-PF haina kuzvitambira zvakanaka
iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei
nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muZimbabwe kwemakore nemakore kana Thomas Mapfumo akatobvimba corruption tichiri kuchikoro chaiko asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-vharwa nebato riri kutonga guru reZANU-PF kana vana edikatekerekayo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU-PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri corrupt
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe network for social justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachichengeta madhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva yemvura inenge isiri kunaya. Makare kare pasi pasati parohwa nenyundo, varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru, zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita, vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zvemuminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita, zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vaTeach Zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvavakukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT, avanoti aya ndiwo ave mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga sizeni mvura yakanonoka kumanya, takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibagi nanafoji nezvimwewo, asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete, asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge iri mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda pajinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda, ndava mvura inenge ichinoenda padzini. And also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira, asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura tiunganidza tisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba, vakaita matengi yemunzvimbo dzakasiyana-siyana, panenge pachinaya mvura paya voisa mumagata mvura dzatinaya matengi so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ingakona kushandisa vanenge vanonga vari mumareserva vayava, kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeye inenge ina above 200 tons kureva kuti kukora kwacho, woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo, asi anowachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aiita kunze nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa, vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kuti tinge tichigadzirisa panonzi pachirungu aya maenablers eagricultural sector chekuti anotisisa inyaya yeland tenure kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafarmers edu. Chechipiri toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoafektwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable especially mumwaka watsva weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo, asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri, izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai GT.
Madhemu tinawo kufunga akatiwandei zvikuru, but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvesting inodikanwa. Tinodawo kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuti asanyanya kuti affect ndozi tiri kunyanya kutema imiti inopichiswa foja.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa, sezvo patafonako tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika, dambudziko rekushayikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudza kuti musangano yenyu yafamba sei?
Musangano wedu wekuManicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president vanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe gore rapera muna 2018 vanga vachipa gwara rekuti musangano wedu MDC ndezvipi zvauchangosvita mugore ra2020. Saka handinoni musangano wedu vakavaone zvakanaka chose. Kwauya zvuri nezvuri zvevanhu vabva kumadistricts 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMDC.
Tiri kunzwa kuti izvo pabuditswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato, mungave mukanzuru kana kuti muparamende. Nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wedu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo mumusangano medu hatitarisiri nyaya dzehuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubati medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu makanzera maMP vawanike vachimiririra izvo vakasarudzirwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakanzera nemakanzura sekutaura kwamaita vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reyatinoti set delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, inzara yakachena, vanhu vatawana mvura kugoga yakanaka, marura achitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina chikamu chakananga nenyaya dzecorruption, chakananga nenyaya dzeuori. Saka yanga ari kurudziro yandaitwa nemukuru wemusangano kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vachibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo anevaiyo yechizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechidiki. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu, muzvare Fadzi Wande.
Makadi hama nevatereri.
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku 2006. Saka ndino volunteer nema organizations akawanda ndichibatsira vakadzi ne vanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwe uchibata mamwe mabasa urikuita asingawanikwe iwo achikupa muhuru.
Ndakaona ufanika zvakandibatsira kwazvo nekuti pandakatanga kuenda ndandisati ndawana mabasa andaifarira. Saka ndakatanga ndichiita zvekuvolunteer. Pakuita izvozvo ndakabva ndabatsirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndinoti kune vanhu vese vanenge vaenda ku diaspora kuti kapasina mabasa muri kuwana. Mukatanga muchiita zvekuvolunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa munoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita kuvolunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zvekubatsira pama committee tichiita ma events fanka makusenje zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku ku United Nations ndichi representa futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa ndinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yekuAustralia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu maopportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika kana kuti vakadzi kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane madisabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvo zvandinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makurira andakaita nehunhu hwandakakura ndinahwo, fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu vanoita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana, fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu, zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana. Asi mune nzvimbo dzekudiaspora vanhu vakaita sesu, vane ganda rakaita sesu, tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana. Asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangabvunza kuti saka fadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandinokosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare fadzi wande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare ekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana-siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuru iri, tabata mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Bongo.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana siyana vashandi vekanzuru vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuru?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa. Tiri kubvisa zvinhu zvisiri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuru.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa, nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya tinotarisa kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo, bhikozi midziyo ndeyavo, vaende vanoisenzesa kwavanoda kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo?
Inzvimbo dzakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga iyi nzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuri inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakasiri pamutemo. Zviri pamutemo zvirikusiyiwa zviripo.
Kanzuri yakaziviswawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls, hatingamboti waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa nyango pangu semuenzaniso.
Vanhu ivo vanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuru?
Wese ari kubvisirwa chivakwa chake kana chiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake kana chiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzekuchenesa guta, zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakaziviswawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi. Pane zvinhu hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashanduko here gore rino?
Hapana chatichashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Ivo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero, zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapotihole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kuti kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Kopa nyaya yemvura vaChideme, magadzirawo kusvika papi? Nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura.
Dambudziko ratinaro nderemishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kuburikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asi ka tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vaChideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Aiwa, maita basa vaChideme, tinotenda.
Okay.
Manga makateerera kumutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Joga Kandemiri weStudio 7 ndiri muno muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yendau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANU-PF mudare iri, vapupurai togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinoimba kuti muchaga mine isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Walamukela kuStudio 7, namhlanje ngomgqibelo mhlaka 8, uNhlolanja 2020, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi obuhluphayo kulesi sigaba. Kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na?
Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. I-problem uthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezimpi zabo zepolitiki.
Izakhamizi zeBhungwe emaChecheni eMathebeleland South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo ezivandeni.
Le mithi yesu yayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Yo akhathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidlakanyisa. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela apha sifaka ngabe emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngipheke khonapha sowusiyachaya ama-3-3 ngizela ukuthi abantwana besikolo sebeyabeyesidla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi sigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigabeni kukhetho. Okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla leMDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. Umnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kamnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulomhlangano behlabela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC obekhuluma esemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-impose ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo esetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. umiswe phambi komthethwandaba kaMantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho ukuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola emelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Kolunye udaba oluphathelane lomthethwandaba, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebeyi. Ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwa bakhe bebesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe leZANU-PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Phuphurayitho Karephi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawashita Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatso Musavara lomnumzana Billy Rottenberg wenkampani Green Fuel amacala enkohlakalo kumbe i-corruption ngesilungu. Itali le-Politburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhuluya. Kodwa nje kobulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinisi. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelakho. I-problem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezimpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele ngayisilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanye ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla leZANU-PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphathamandla lezo eziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yeZAC kumbe nje yikulwa kwabo kubandla leZANU-PF?
Kulokulwa thize. But lo laye ubaba lo Dr. Kunini indaba zakhe saziswa. Bese ngisikonfirma ukuthi hayi kuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle, ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele i-genuine izakhe udagure ngakudala wabanjwa. Kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwezi zinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezele kuzokukhanya ukuthi izinto zezami seziwela phezu kwakhe. Yikho ukuthi laye ngani kuthiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ekusebenzeni wayo, omaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla leZANU-PF abatsha laba lincomeka yini?
Ndinganqomela but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihlo elibanzi sisi laba abantwana abathunyiwe abafana laba bale agenda yabo izimpi zaphakathi kona phana within ZANU PF sebedingani ukuthi bazachithana njani so indaba abazaziyo ngezi-corruption ezivele ezihlezi iyangisa umuntu so bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi agreke uzaphumeka bani kuphumeleka bani kuphumeleka bani so phakathi kwezimpi nje hayi basetshenziswa abantwana labo indaba yakuyo yonke le ncoma ukuthi ingxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no akungaizakhaya engasetshenziswa ngendlela enje so
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakalo selokhu wangena embusweni kulandela owayengumongameli umnumzana Mgabe ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo
mina kulalothe ndibonayo sisi angilalothe ndibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyelwe kuyelwe nangu umfumira kwagcwala ama-newspaper kwaba kugcwala indawo yonke kade samacala khangani kuthiwa one by one afuna ukuchithwa afuna ukuchithwa akuzwakali ukuthi kuya nxaba be-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhi le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele thi ngabanye sebengenile phakathi sibili ngase sibonile good example ngaba yi-one or two ukuthi heyi lapha kakuhlamba la but inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sis inabantu abaningi phakathi so ukuthi nxa isithithithithi iyaphuma iyafika incindezele lapho incindezele ipho incindezele apha so hayi phesi yangibona kayisiyo akuyabonakali lutho ngitho lenzakalayo
lo ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa wakubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zeBhongwe emachecheni emathebeleleni South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo seze bajimba okwamanje. Ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imule ezifika phose ekhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima ezivandeni lesi ezasungulwa eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezivalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda, kuthi umsekeli kamgcini sihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la ukhulu abasesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngendlela ufilela ngamaphayipi ama ukudonsa amanzi enjini engasidonsela amanzi isivisele ngapha sikwanisa ukulima. Ifizi enkanje thina esikolo sibhadala ngengadi nale sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enayo engadi le sithwele engadi nale ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa.
Umamkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya ukuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibili engadini lapha ezabazimba but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi sithwale iye eGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu uze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela nzima kithi khona ukuthi ngasiyazuza okunye ungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungasihlala wena konke liyafa lendlala lokhulu logogo liyafa lendlala labazukulu bayafa lendlala.
Unkosikazi Patricia Spanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu yayisidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi siso sesifuna ukuthi ngabe sesisprayer simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lethe emlonyeni. Khona zalindele ukuthi ngithe khonapha sowusiyachaya ama-3-3. Yize ukuthi abantwana besikole sebuya besidla kwabana sesidla ndawonye. Hayi simo sibi. Sibi. Ubona njengoba singogogo sinje siwomela khona. Isayizi yamanti vele ihlalele ngkhaya. Kodwa inxa yodubo somele ngiwe le nkonzo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala, iWorld Food Program, WFP, isebenzelana ne-Africa, isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu, 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenza loko linodabo mama bemaphandleni bananze usuku leWorld Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa likhululeka kubhadalwa ukuthi wani lizohlola umkhuhlane we-cancer ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungakuhambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welashe sibili kuphole. Siyabe bese sesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho, ye inhloli. Kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho vele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi ikhensa le isikhona. Asinanzeleleni labantwaneni bethu, iyatholakala bomama, sambeni sisukumeleli phezulu. Ngoba wona lo mkhulane lathi zasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuyelathwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuceda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba besela imali yokuhlolwa leyo kwelatshwa. Ngimele umsakazi yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Okwamanje ke silithe kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lokunumzana Diliza Mangoye oke waba lipholisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyathaba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu oluka nkosikazi Mary Chiwenga?
Nomzala kade kubuhlungu sikubona kusenzakala ngathi okwenziwa nguhulumende wethu, ngoba indaba kaMary Chiwenga ngokuyibona kwami i-personal matter ekaChiwenga ayenele nje adile ngayo nefemili yakhe kumbe nefemili kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa uhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ophela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo. Kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo bengabantu abasaphila bonke kungelahlupho, bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa uMary usengokorrupt, uMary usengofunga ubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kucustody, usedinaya ibail. Ngapha ibail ababenikela okwakuqala amasosha amzimba ukuthi ku-adresethwe ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi state is captured. And angazi ukuthi into engahamba ithiwe iyenze kanjani ngoba kuthiwe nge it is now. Is using ama personal ama military or ama ngathi office power as a vice president ukuthi atshele or addictate to the judiciary ukuthi yenze kanjani ngoba ifani ukuthi believe ukuthi judge civil balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa kufaka ama judgments anje ngoba siyakubona ukuthi ushiwe nka civil uphethe intambo icala leli ngiyo ozigcinisayo ngiyozenzela konke angazi ukuthi abantu bokuphandle bakubona kumbe yinto nje abantu aba noma ngoba sesijwayele izimbabu ukuthi izinto zibonakala siphonda uthula nje sithi ah sizathini kodwa ke kuzise ubuhlungu ngoba umuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-office ephezulu kangaka njalo njengomuntu abasitshela bathi bona basusa umgabe ngenxa yokuthi kulento ezithile abadizeza ezingalunganga.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani?
Ngokubona kwami-ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yilo engingelaqiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engagcina nje engasakhulumanga lutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibindi sokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa ukunenga kufihla.
Uthi wenga umuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo?
Kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphetheni ishiwe nga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamnankaka ngaphandle kwakheni ishiwenga and sokuhle kusitshengisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nambi labafana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethande ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka ziyanuka sivile angazi ukuthi singathi into esiyimele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama umnyama kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya siyathanda ukuvalisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilazi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Siyanamukela kwezithathelane labesifazana namhla sixoxa lo Councilor Lilian Mlilo Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomithi yezempilakahle kule ikhansili. Sicubungula ugcikwane le-coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala nakwamanye amazwe.
Udaba le-coronavirus njengekomithi kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa likhona but thina kukomiti ade singakahlali ikomiti njemba iviki yona le ebuyayo ayisezuphele singahlala ngambona ngani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from uDr Sibanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokuthole sebebanjiwe yini abalaleleyo ivayirasi ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona.
Kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba?
Yes, luke lwabanjwa banjwa lolu daba kodwa nti into ekhona ukuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulunywe sithe noted for that ukwenzela ukuthi singahlala ku-committee yikho esesizabuza khona sithole information egcweleyo. Udokotela Sibanda ngekhansili nguye ositela i-statistics zonke eze-health
ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulayo ngezeyo esifuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo, kungaqhamuka umkhuhlane onjalo, idolobho lakobulawo lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye, lingenelisa ukulintala lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lodaba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga. Amanzi lawa kabe kukhulunywa nje into eziningi, but sihle sigijimesane lakho khona lokho odokotela bahle bakukhanyele ukuthi amanzi lawa alo mkhuhlane kumba ula mkhuhlane. But for now amanzi akhanyelwa abantu kulomkhosi wokuthi amanzi anganalelini ifunga. Kwancediswana umanjinela lodokotela, udokotela laye wakhuluma okwakhe for ama-residents ukuthi abekwazi ukuthi hhayi amanzi lawa azwakala yesalophunga lodaka but aclean a-right for ukuthi abantu banahle ala mkhuhlane. Wakhuluma okwakhe ukuthi okwenzisa amanzana abe lodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni, anuke engani alodaka ikuthi sebedonsa phansi edakeni yikho sowuzwakala engani anokudaka. But for now sebekulungisile konke lokho, amanzi ase-right.
Izibi-ke ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imikhuhlane?
Iyatholatholakala idizili, nxa itholakele ziyaphuma izimoto zehambe zifo ziyethwala izibi. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imota kayibuyanga ama-resident kuma-district meetings ukuthi bananzelele ukuthi imota ayibuyanga, izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Siphinde simemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshele phandle izibi. Sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-resident kuma-feedback siyabakela ukuthi babambe njani izibi
zabo. Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye, lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye iindawo eziqanzileyo, kulezinye iindawo aphuzayo ukuthi azayefika, amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi. Loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi iindawo ezinjalo kufuza amabhawuza ahambe. Kungaba sezinseni amabhawuza ayahamba, siyananzelela kakhulu ukuthi nalamabhawuza afike khona ngayo ngoba lama-residents lawo siyathola ama-comments awo kube ngasibili ukuthi hayi siyabonga ma-councillors amanzi siyawathola nxa siwacelile ngamabhawuza. Okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedosile bayancedisa kakhulu abantu.
Sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus, kutho ukuthi lingakhulumisana lodokotela we-councilling ngeviki ezayo, kuzayenziwani? Abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane? Sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benze?
Ye, siza kuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini, kube lezi ndlela eze-awareness siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa, singenise kuma-communities ethu kuma-wards ethu ukuthi abantu babekwazi be-coronavirus.
Aliboni ngani lihambela emuva yini?
As such asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee but I know udokotela yena usengenile sezasitshela i-statistics sesihlangana ukuthi I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus day amadokotela base bagijima but i-statistics sisakhona. I know sizasithola sizwana sile committee ofawu.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Lilian Mlilo kaward 12 eNjubele noBhengula, njalo engumgcinisihlalo wezempilakahle kuleyi council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu, kodwa singethukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland, lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyi kuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha
eWashington DC.